program yedu yatanga tinayo yokutanga inonzi donate a pet campaign inova program yatinogara tichiita mwedzi wega wega patinenge tichibatsira vanasikana nemadzimai nemapedzi takaita zvekare program inonzi dzidzisa mwanasikana sezvo organization yedu ichiita zvokutsigira vanasikana vari pakati makore 9 and 25 takaona zvakakodzera kuti tisumudzire munharaunda medu yekwasike nekuvaendesa kuchikoro tichivapa mabhuku zvinyoreso mapenzura nemarabha pamwe chete nemabhegi kutakurira mabhuku kuti vanhu vaende kuchikoro
muri kuona zvirongwa izvi zvichitambirwa sei pari zvino
urongwa uhu hwatinahwo sebumbiro revachirenda center of hope tiri kuona kuti huri kutambirwa zvakanyanyisisa nekuti patakatanga kuita chirongwa chekuenda munharaunda yekwasike nekuti ndokwatinoshandira tiri takaona huvepo hwevana kana huvepo hwevanhu vakauya kuzoungana hwakaramba huchiwedzera zvinoreva kuti vanhu vari kuchigamuchira chirongwa chekubatsirwa munharaunda kana munyika yedu yezimbabwe nekuti zviri kuunza pundutso zviri kuunza vandutso ende zviri kuita kuti zvone community kana nharaunda yedu ienderere mberi ichichinja ichiita zvinhu zviri nani
shuwiro yenyu ndeyei
tiri kushuvira kuti vanhu vechidzimai vanasikana vawanewo kumiririrwa kana kuzvimiririra munyika kana mukati menzvimbo yatinogara yakatikomberedza tinoziva kuti tichikura vanakomana kazhinji ndovaendeswa pamberi zvichinzi ndivo vanasamusha asi iyo zvino izvi nokuona kuchinja kwaita nyika yedu kana zvinhu kuvandutsika kwazvaita zvaakuda kuenzaniswa kwevana kana kwevanhu munharaunda tiri kushuvira kuti dei zvaramba zvichiendereka kumberi vanhu varamba vachimira nesu tivake nyika yedu pamwe chete tisumudzirane senyika yedu yezimbabwe
zita resangano renyu rakabva papi
zita rebumbiro redu rekuti vachirenda center of hope rakabva pakuti ndiri mwana wechicherwi yehondo yerusununguko vanhu vababa vangu vakashaya mugore ra2014 vainzi Rhodes Elliot Chirenda vakaradzikwa pamuzinda weNational Heroes saka ndakaona sekubata kwavaiita nenyika yezimbabwe nokuzvipira kwavanga vakaita kurwa hondo yerusununguko ndakaona chii chirangaridzo chakakosha chekuti ndirangarirewo mabasa avakaita mukati menyika yedu ndienderere mberi nedzidziso yavakasiya vandidzidzisa seumwe wemwanasikana wavo.